Momo vanyoresa kuvhota nhasi pakuwadzana Haiwan uye asina kuda kudomwa nezita rake ati aenda kunonyoresa mushure mekunge aparidzirwa shoko nezuro kusvondo. Mudzimai uyu ati anyoresa zvakanaka asi anga achingova ega.
Ndoda nechishona do.
Okay. Okay, nezuro tripchech pane vezeki vakauya vachitiudza kuti BVR iri paHaiwan. Murume umwe musina vanhu pepasina kana Q ndangosvika ndikanyoresa ndikatobuda.
Momo vechidiki mumusha wekuwadzana vaJohn Chadzuka vatiwo kunyange hazvo vange vari kukurudzira vamwe vechidiki kuti vanonyoresa kuvhota vati wanga uri mutoro mukuru.
Sofa vari kudeisa kuvhota vashoma bhozi shoko harina kufamba mungatumbi kuti tavhura second place. Vashoma vange vari kudeisa kuvhota.
VaHappy and Sen vatiwo zvaigona kubatsira dai vashandi vezeki vakafamba vachiita dzidziso pamwe nekushambadzira nzvimbo dzavanenge vari.
Vanofanira kutumira vanhu mukati vanonzi ndochi vanofanira kudadzira kuti nhasi pakadaiso pakurejestwa pakwadzana hai parikurejestwa vanhu ngavakurudzirwa kuti zvavazorejestwa.
Muzvare Everjoy Chidindi vanoshanda nebato reLabour Economist and African Democrats Lead vaudzawo Studio 7 kuti vanoshushikana nekushomeka kwevanhu vari kunyoresa kuvhota. Vati panoda dzidziso yakakura kunyanya kune vechidiki kuti zvii zvakakoshera kuvhota.
Ndoona sekuti vanhu vari kuda kudzidziswa vakawanda even vechidiki vacho kunyanya vechidiki vari havasi kutoziva and vanhu havana hanya vane attitude kuwadzi zvinhu zvekuvhota izvi. Saka ndopandikuona pane dambudziko ipapo.
Vakafanobata chigaro chasachigaro vechidiki mubato reZANU-PF vatendai Chirau vatiwo kubato ravo vari kukurudzirana sevechidiki kuti vafambise shoko neruzivo rwezvechirongwa chekunyoresa kuvhota ichi pamwe nechirongwa chakatangwa nehurumende mwedzi uno chekuwanisa vasina mapepa anoratidza kuti uri chizvarwa chenyika.
Tine mastructure edu kubva pasi tirikuti imomo kuburikidza nemastructures edu aiti kuti vechidiki ngavarejiste ekuvhota uye vachimobilize kubva pacell level kusvika kupedzisira.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZimbabwe Election Support Network amai Ellen Dingani vanotiwo zvanga zvakakosha kuti dai zvirongwa zviviri zvehurumende izvi chekuwanisa vanhu magwaro pamwe nechekunyoresa kuvhota zvaitwa panzvimbo imwe chete kuitira kurerutsira veruzhinji.
Ratinongokurudzirawo vecivil registry kuti vatsaurirane neveZimbabwe Electoral Commission kuti pavanenge vachifamba vachiita chirongwa chavo chemaIDs nemamwe magwaro vanofanira kuti vanhu vabva vakwanisa kuregistrawo vachivhota.
Chirongwa chepiri chekunyoresa kuvhota ichi chiri kutarisirwa kupera musi wa30 kubvumbi. Chirongwa chekutanga chakaitwa muna kukadzi uye vanhu vatsva vakanyoresa kuvhota vanodarika zviuru makumi masere nechimwe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri weZEC vaJasper Mangwana sezvo tatadza kuvabata panharembozha yavo. Asi mugwaro rakabudiswa neZEC nezuro sangano irinoti munhu anonyoresa kuvhota anofanirwa kunge ava nemakore 10 kana kudarika uye nzvimbo dzekunyoresa dzinovhurwa na7 dzemangwanani dzichivharwa na5:30 PM. Zimbabwe yakatarisana nesarudzo gore rinouya uye matunhu anogona kuwedzerwa zvichienderana nekuti vanhu vakawanda zvakadii vanenge vanyoresa. Pari zvino Zimbabwe ine matunhu 210 anokwikwidzwa zvigaro zvekupinda mudare reNational Assembly. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.